Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Modho yandinodisa munyika medu yakanga yasimuka ndeinonzi Cashel Valley, yakanga yaitwa kunana Chimani Mani, yekuona kuti takanga taane Cashel products dziri kufidwa nefarming activity iri kuitwa muCashel Valley. Dai zvirizvo zvanga zvaitwa mamodels anga aitwa, mukaona pakaita kunge ananyanyadzi irrigation scheme, hapana chinokonesa kuti ngapachiva neindustry inoprocesa zvinhu izvozvo.
Imwe nyanzvi mune zvechikafu inoti Zimbabwe inofanira kudzokera kumarimiro aiita mazuva ekubudirira kwenzvimbo dzakaita seCashel Valley nenyanyadzi irrigation scheme.
Iri bhiriri riri kuuya panguva zvekare yemaelections, izvo zvinova zvinhu zvekare zvisina kunaka pakuti panguva inoiyi zvinhu zvokuti zvinhu zvinofawe tiri panguva yekuti hurumende inofawe ichidzika mitemo inoitisa kuti vanhu vave ne yatingati kufara neenvironment ya ichaitika panguva yemaelections.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kuiswa nguva imwe chete kwePVO bill negwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo kana kuti delimitation report mumaoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kune zvakunoreva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kuziviswa kwezvakabuda muongororo yakaitwa nesangano rinobatsira nezvekudya pasi pose reWorld Food Program, imwe nyanzvi mune zvechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care, mufundisi Forbes Matonga vanoti Zimbabwe inofanirwa kudzokera kumazuva ayo ekurima nenzira yakanaka yavanoti yakapanyika budiriro mune zvekurima zvakaita seCashel Valley nenyanyadzi irrigation scheme. Mufundisi Matonga vanoti varimi vanofanirwa kuva varidzi vezvirimwa zvavo uye nzvimbo dzinobudisa zvirimwa dzinofanirwa kupiwa mamwe mabasa munharaunda iyoyo yekugadzirisa zvirimwa zvavo, kwete kunokanda goho ravo rose kumisika yakaita seMbare.
Iyo isocial welfare. We don't want to take agriculture as a social welfare program. Agriculture must be a business. Saka inofanira kutoti vanhu vane madegree, vanhu vane madiploma vanotoattractwa kuti ndaakusiya kushanda ndiende kunoita farming nepamusana pekuti farming ine pundutso. Ndo zvaiita vachena, vaienda into farming nekuti varimi vaionekwa sekunge ndo vafumi, ndo vanhu vane upfumi hwakanaka kupfuura vamwe nekuti vanenge vachiproducer.
Kurima kuri kuitwa mazuva ano kwakaipa here? Kwakaita sei nai Reverend Matonga?
Edu farming iri kuita sekunge a social welfare program. Iri kungobvisa vanhu munzara. Iri kungoita kuti vana vasave nekwash, not to the level yekuti yava a business, rekuti munhu anoti ndaakurega zvandiri kuita ndiende kufarming. Saka kupuwa kwakaita vanhu minda kwaifanira kuti kupuwa vanhu mikana yemabhizinesis and then toita mabhizinesis akanaka.
Izvi zvingagadziriswa sei Reverend Matonga? Varimi vemuZimbabwe vangaitei pamusoro penyaya iyi?
Tinofunga kuti tidzoke kumodelo yefarming yedu, yekuti farming ndiyo yaiita feed into maindustry.
Mungatsanangura here zvishoma? Izvi zvingaitwa nenzira ipi Reverend Matonga?
Kunenge kuchiitwa farming yakanaka kunofanira kuonekwawo nekunyuka maindustries. Zvakafanana neizvozvo kuti kwana mutoko ana murehwa kunoitwa horticulture, ngakuvewo nemaindustry acho anoita kuti horticulture irambe ichikwira nekuti production iri kuya padhuze.
Reverend Matonga, mati munokurudzira kuti tidzokere kunzira yekurima yataimboita muZimbabwe kare. Ndekupi kwazvakamboitika muZimbabwe uye ndezvipi zvakaitika panguva iyoyo? Mungatirangaridza here?
Modo yandinodisa munyika medu yakanga yasimuka ndeinonzi Cashel Valley, yakanga yaitwa kunana Chimani Mani, yekuona kuti takanga taane cashel products dziri kufidwa nefarming activity iri kuitwa muCashel Valley. Dai zviri izvozvo zvanga zvaitwa mamodels anga aitwa, mukaona pakaita kunge ananyanyadzi irrigation scheme, hapana chinokonesa kuti ngapachiva neindustry inoprocesa zvinhu izvozvo, zvobva zvava nezita renzvimbo iyoyo rinoratidza kuti ndokwazviri kubva zvichifamba zvakadaro. Saka tinofanira kuenda sector by sector by sector. Mukatarisa ana production yecotton pachiri nevachena vaicontrola, maiona kuti marginaries aiendeswa padhuze nekwazviri kurimirwa. Ndozvinofanira kuitwa kuti industry yedu ngaionekwe ichisimuka munzvimbo dziri kuproduswa zvinhu zvinofidha muindustry iyoyo. Pane kuti zvinhu zvinoenda literally zvichinodhambwa kumbare, kwekuti ava vanhu vakanzi makoronyera nepamusana pekuti they create desperation in farmers so that farmers will not have control over their products. Zvikaregwa izvozvo zvinobuda zvakanaka.
Nyanzvi mune zvechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care, mufundisi Forbes Matonga, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakabva kuZororo kuzogamuchidzwa gwaro rekuganhurwa kwemiganhu munzvimbo dzokufotera kana kuti preliminary delimitation report kubva kuna sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chavaita kuburikidza nedande mutande reTwitter, mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vazivisa kuti sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vatambidza vamunangagwa gwaro iri kumuzinda wavo weState House muHarare. Vacharamba vabva vazivisawo kuti vamunangagwa vachaendesa gwaro iri kuparamende, uko kwarichazeyewa mukati memazuva 14. Vachitaura mushure mekusvitsa gwaro iri kumutungamiri wenyika amai Chigumba, vati donzo ravo ranga riri rekupa vamunangagwa gwaro iri zviri pamutemo.
The purpose of the meeting with His Excellency the President together with the acting president was for us to officially hand over the preliminary delimitation report to His Excellency the President.
Donzo rokusangana nemutungamiriri wenyika nevakafano bata chigaro chavo vari paZororo kunga kuri kuvasvitsa gwaro repreliminary delimitation report zviri pamutemo.
Amai Chigumba vanoti gwaro iri ranga richifanirwa kupiwa kune mutungamiri wenyika chete, izvo zvaita kuti vamunangagwa vambodzoka kubva paZororo.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that.
Pamutemo wegwaro repreliminary report rinofanira kupiwa kumutungamiriri wenyika chete, izvo ndizvo zvataita.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemutemo uye vari mukuru webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti hapana chikonzero chekuti vamunangagwa vadzoke kubva kuZororo sezvo vakasiya mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vakambobata matomu.
He didn't need to come back from Livka. Even an acting president is allowed by law.
Vamadhuku anofunga kuti kumhanya-mhanya uku kuri kuitwa kuti vakwanise kuparisa gwaro iri paine mwedzi mitanhatu pasati paitwa sarudzo sezvinodiwa nemutemo.
Ndinofunga zvavari kuda kuita apa vari kuda kushanda nebumbiro remutemo rinoti kuti tikwanise kushandisa mabhaundari matsva paelection. Mabhaundari iwawo edelimitation anofanira kunge akaitwa paisine mwedzi fix kuenda mberi. Saka vavezeki napresident vari kuda kuita kuti vabate time nokuti vakanonoka kuita izvozvo izvo, havazokwanisi kushandisa mabhaundari manyowana Veneta kumanikizwa kushandisa maboundary ataka shandisa muna 2008.
Vatio gwaro ranyorwa na wacharamba harisi kutaura chokwadi kuti panodiwa mazuva ebasa manomwe kuti vamunangagwa vaendese gwaro iri kuparamende vachiti mutemo unongoti mazuva manomwe zvisinei kuti pazororo here kana kuti mugovera kana svondo. Muchauri werimwe sangano rinopikisa reLabour Economists and African Democrats kana kuti LEAD Muzvare Eva Joyce Dindi vanoshora zvavanoti kusajeka kwekufambiswa kwegwaro iri nezek.
Zvinhu zvinhu zvinofanira kungoitwa pajekerere, kwete kuti zviitwe pachihwande hwande kana kuti pachivande, nekuti zvinotiitawo kuti tifunge kuti pane uore hwakuitika kwangu hwakutsvaga maallowance ekuti vanhu vadye zvavo mari dzavo kudzimba dzavo.
Kuganhurwa kwenzvimbo kana kuti delimitation kwakatanga musi wa 1/10/22 uye kwanga kuchipera musi wa 31 zvitagore rino nekutambidzwa kwegwaro iri kumutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika achaziya gwaro iri kwemazuva manomwe oripfuudza kuparamende uko richanozeyewa kwemazuva 14. Kana paramende paine zvainoda kuti zvigadziriswe, inonyorera kumutungamiri wenyika uyo anoona kuti zvine musoro here asati apa zek kuti zvigamuchire. Dzimwe nyanzvi dzezvemutemo dzinoti vamunangagwa vanogona kuendesa gwaro iri kuparamende chero yakavhara, chinongodikanwa kugamuchirwa kwegwaro nevashandi veparamende mukati memazuva manomwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kutambidzwa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwegwaro redelimitation report, apo bhiri rekuvandudzwa kwemitemo inosunga mashanduro emasangano akazvimirira reprivate voluntary organization amendment bill rakamirirawo kusvika patafura pavo, kunoratidza kuti pane zviri kuitika uye kuti zvinhu hazvina kurongeka nenzira inodiwa nehurumende. VaKenneth Masiya vaudza Studio 7 kuti bhiri iri rinovhiringa kodzero dzevanhu, ukuwo delimitation report ichiratidza kusatambirwa zvakanaka nevemapato ezvematongero enyika. VaMasiya vanoti zviri kuitika izvi zvinogona kukanganisa maonero ehurumende mumaziso evekunze kwenyika, uko hurumende iri kuedza kutangidza zvakare ukama nenyika idzi. Zimbabwe Electoral Commission yakatambidza gwaro rayo kuna vamunangagwa nezuro, ukuwo dare reparamende richida kutambidzawo bhiri repvo iro rarakapasisa svodo rakapera. Tabata vaMasiya kuti tunze maonero avo.
Nyaya yepvo bill muzimbabwe inyaya inoshungurudza kana kuti inyaya inoitisa kuti hurumende yezimbabwe isaonekwe senge iri kuva serious nekufambisa yatingati kodzero dzevanhu muzimbabwe. Chatinoziva ndechekuti maNGO akawanda muzimbabwe ari kuita basa iro rinofanirwa richiitwa nehurumende, kunyanyanya zvinoenda nekuita kuti upenyu hwevanhu vemuzimbabwe hure. Atoziva kuti pane maNGOs iko zvino ari mumaruwa ari kubatsira zvakanyanya upenyu hwevanhu, vari kupa chikafu nevari kufundisawo vanhu vari kumaruwa nevamwe vasinawo yatingati access to education. Saka iri PVO bill parichauya iri, vanhu vari kutarisira kuti masangano akawanda achaonekwa achivhara, and maspecies ayo anga asingafambi kana kuti anga asingasaitwi nehurumende nekuda kwokuti vari kutadza kutozviita, achava zviri zvinhu zvichakanganisa yatingati upenyu hwevanhu vakawanda muzimbabwe avo vanga vachirelya nemaNGO yayo.
Munoona sekuti masangano akazvimirira oga ari kuita zvematongero enyika here?
Masangano ari kuona sekuti NGO bill iri riri kuinziwa kuti rimbunyikidze zvekare masangano ayo anga achinzi ari kuonekwa achiita senge ari kutaura nyaya dzepolitics. But masangano akawanda muzimbabwe atinoziva masangano anga achimira nevanhu panyaya dzekodzero, idzo dzatinoziva kuti hurumende yezimbabwe yanga ichityora. kodzero dzevanhu zvinhu zvatingati haanganzi kutamba nepolitics but zvinhu zviri mukubumbiro redero muconstitution zvekuti vanhu vanofanirwa kuve vachifara vachiexercise atingati marights avo kunyanyanya marights ekudemonstrator kana marights ekupikishana nehurumende wozvekare painenge isingafambisi gwara zvakanaka. Saka PVO bill iri kuonekwa sekunge ichauya ichitargeta masangano iyayo anoitsa kuti nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe dzifambisiwe kana dzionekwe dzichibatwa zvakanaka nehurumende. Izvo zvinoitsa kuti vanhu vasave neconfidence nebiri iri.
Nezuro Zimbabwe Electoral Commission yakatambidza gwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo kana kuti delimitation report kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Pane chamunoona here mukuti gwaro iri rabudiswa panguva imwe chete nokufambiswa kuri kuitwa bhiri rePVO bill kuti rive mutemo? Pane chamunoona panyaya mbiri idzi?
Iri bhiri iri riri kuuya panguva zvekare yemaelections, izvo zvinova zvinhu zvekare zvisina kunaka pakuti panguva inoiyi zvinhu zvokuti zvinhu zvinofawe tiri panguva yokuti hurumende inofanira kuva ichidzika mitemo inoitisa kuti vanhu vave neyatingati kufara neenvironment ya ichaitika panguva yemaelections. Mitemo iyo pachirungu tinoti hauinspire confidence pakuva free or fair kwemaelections because NGOs anga achibatsira zvekare vanhu kuti vawane education panyaya dzekuita voter registration, nyaya dzokuti vanhu vaoneko vachinzwawo mashoko areliable zvinhu zvinoitsa kuti vazivawo kuti kwaanovhotera ndekupi kauti zvakadaro. Saka zvinhu zvakadaro zvakazouya kana bhiri rakadai rakauya richiuya richivhara maNGOs yayo kana richiuya richiisa atingati mastringent conditions of operation maNGOs yayo, zvinhu zvinoitsa kuti kodzero dzevanhu zvekare dzokuita access to information dzive dzichimbunyikidzwa nenyaya dzakadai. So
zviri kuitika zvose izvi vamasiye, pane zvichakanganisa here pakati peZimbabwe nedzimwe nyika? Zvikuru takatarisa kuti Zimbabwe iyo iri kuedza kutambirwa zvakare nedzimwe nyika dzayaimbodyidzana nadzo kana kuti yavanoti re-engagement.
Tichitarisa kuti Zimbabwe yanga ichida kuita atingati mare-engagement nedzimwe nyika, tiri kuona zvekare kuti iri kuda zvekare kuda kujoina mucommonwealth and the maimaji takaiona zvekare yaimvaitwa naBiden kuno kuAmerica. Zvinhu zvokuti kukanda madhaka yatingati madeliberations yayo okuda kujoina masangano yayo because tinoziva kuti Zimbabwe ine zvirango zveupfumi zvayakapomerwa ichinzi haisi kufambisa kodzero dzevanhu zvakanaka. And PVO bill iri kuuya ichiita senge iri kutowedzera yatingati maonero edzimwe nyika kuZimbabwe ekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Saka izvi zvinhu zvokuti bhiri iri rakapaswa richangoenda zvekare pakusvibisa hurumende yeZimbabwe ichionekwa senge isiri kufambisa kodzero dzevanhu zvakanaka ende zvinhu zvisina kunaka especially kana tichitarisana nemaelections kana tichitarisana nemamiriro akaita zvekare zvinhu kuZimbabwe.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, gurukota rezvemari vamuturi Nguve vari kushorwa zvikuru pamusoro peurongwa hwavo hwekuda kupa mari inoita mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe ane zviuru mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US 57.5 million kune avo vakamborwa hondo yerusununguko. Vamwe vanoti izvi zviri kuitirwa kuti bato rezanupf riwane rutsigiro musarudzo dzegore rinouya. Dzimwe nhengo dzeparamende dzinoti izvi hazvifanirwi kuitwa sezvo hurumende ichinetseka mukubatsira vanhu vazhinji munyika. Munewsday makare, baro rabudiswa neUnited Nations rinoti ruzhinji rwevanhu muZimbabwe haruzivi kuti ramangwana ravo rakamira sei. United Nations inoti Zimbabwe iri kunetseka kubuda mumatambudziko akakonzerwa neCOVID-19 pamwe chete nehondo pakati peRussia neUkraine uye negoho shoma rakawanikwa mumwaka wa2021 na2022. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chisingazivi majaji ayo ndechekuti pavanenge vachitorambidza zikalo kuti apa jaji nenge arambidza zikalo kuti apuwe bhiu, tinge titonyora pasi kuti nhasi ndinenge jaji arambidza kuti musikalo apuwe bhiu, mupurisa asunga zikalo nhasi ndinenge. Tichizvinyora zvese pasi zvavashandise musoro manje ivava havazivi kuti nerimwe zuva zuva rinomuka chibudira nerimwe saidi ndopa vachaona kuti basa remunhu rinobva rapera ipapo. Hatirangonyarara tikuzviziva, vanoda kuzita vanhu vakangwara bat vachaziva kuti zvichakuguma ipapo. Zvokuguma manje manje zvavasina mwedzi yakawanda.
Hello hama dzemugurupu, ndinotenda Mwari wakuitira nyasha kune vese vakatenderwa kuraramiswa kuti vanga vaizotambawo Krisimasi. Ndoti Mwari wedu ngaarambe aine ndivo kusvikawo munyu yei. Mwari akamuchengeta kupinda mugore idzva, zvinotendwa kana newe zvinamatiro kuti upinde mugore idzva. Mwari wanozvifarira izvozvo.
Mutemo waiswa negavhumendi yavamunangagwa nemwesori nehurumende yavamunangagwa yokuti ukashora nyika yako unosungwa kana kuti unotorerwa matarikano, unotorerwa ugwaro citizenship wotorerwa. Vajoji Charamba, vakomana munoramba muchitaura nevanhu vakadai vachitaura mashoko akadai, vachidzwanyirira vana veZimbabwe vachitaura mashoko akashata kudaro, vachiti ivo unofanirwa kusungwa kuti washorerei nyika yako. Kana vachiita zvinhu zvisina basa havafaniri kushoro. Voramba vachidzwanyirira vana veZimbabwe vachivatsikirira mumadhaka. Zvichapera, zvichapera. Ngakuvhote chete vaprotekto ivo muone kuti Zimbabwe hondo yacho ichasimuka sei. Ngavarambe vachiita izvozvo. Ndatenda.
Nyika inovakwaiai hapana chamakangwarira kuti vakapa inyaya yekuti vakangwarira kuvhara miromo yevamwe. Ngativharei maNGO tida kubata miromo yevatori venhau muchitadza kuvakanika. Iko zvino chero timu yebhora chai chai nemastadium zvakabhaniwa, hatina stadium kutambika in international match. Mawarriors haasi kukwanisa kutamba bhora outside the country nenyaya yenyu vana munangagwa. Iko zvakangongwarirwa nyika inamwe kuti makagwira ndeipi chaiko chaiko nemhaka kuti zvamakatosiyirwa naSmith zvavo zvakuita zviti Smith ndiye vari muridzire nyika ndi makatotora nyika kuna Smith. Aidimuziwai because Smith was doing better. Pane zvamurikutiitira zviko zvino nyika yazara masiweji pese pese nenyeyenyuyi vana munangagwa ihuori huno hwamunongoita siku nesikati mouti kwai maminors anoita huori. Ndiri maminors achozve, ndiri maminors acho. Saka hapana chamunotiridza imimi mukuuraya nyika kumana sianai nazvo. Nyika iyi enda kuti vanhu vaite muonera pamwe chuma chomuzi.
Tine mubvunzo wandiinawo vateereri nemi mose vatepfenyuri vestudio 7 nevafundisi, ndiri kutsvaga mhinduro sokunzwisisa kwatakaita kubva kumurayiro dzakandirayirisa. Aiti gore kumashure raipera rine 13 mwana, saka iye Jesu akaberekwa gore rine 13 mwana. Sokunzwisisa kwandakaita kuti gore raimbopera nge 13 mwana, saka pakuadhijaswa kwemazuva ndizvo here zvatiri kutaura nhasi kuti Jesu akaberekwa musi wa25 December, kana kuti zvakazoonekwa mushure mekwadhijaswa kwemazuva? Kana zvirizvo sokubata kwandakaita, kana ndisina kubata nepasipo, ndibatsiridzei vafundisi nemi vatesenyuri nemi vateereri vestudio 7 ndiwane mhinduro. Ndatenda.
mukoma tanonoka wande mamuka seko pa Washington DC inirango zita ndinoitwa Norman Takura kubva pagutu ndichitiranga rakadii zororo reChristmas ine mukoma ndauyawo pano ndinowanza kunzi wakazhinji muchiti nini mashoko aya haanei nechekuita nestudio 7 especially ema audios anenge awira ndaandichida kubvunza mubvunzo wekuti munoti haanei nechekuita nestudio 7 iwo auya pastudio 7 sei akasiyana sei nemamwe mashoko evanotaura vakangoitawo sana charumbira nana mugwadi then pozoita ndandine chikumbiro chekuti news dzenyu manakira dzakaita uye dzisina kwadzakarerekera manga madii madziwedzera nguva because 30 minutes ka is too short kashoti chaiko zvokuti dai mamuchigona maita kana kuti 1 hour kana kutodarikidza then pozova nemaevents akaita semaholidays munofanira futi kutoextenda kuti kana dzichigona kutorohwa kuti makuseni dzoti manheru dzoti futi masikati ndokuti vanhu tinatsokubata zviri kutaurika nezviri kuitika munyika nokuti haa Radio Zimbabwe inongova kundungundu hapana kana chinobatika
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 kupindura zvataura neumwe muteereri wedu Norman Takura kwagutuko kana tichiti mashoko aya haanei nestudio 7 tinenge tichiti ipfungwa dzenyu vateereri kwete dzestudio 7 isu tinongokupai mukana wekutaura zvamunofunga chero musingatuki vamwe ichokwadi kuti isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu muzambia vanoshora mutemo wakanga wadzikwa unosungisa vanhu vanoshora mutungamiri wenyika vari kutambira nemufaro zvaitwa nehurumende mukubvisa mutemo uyu vachiti izvi zvinosiya nzira yorutongo rwujekerere hwakanaka mutungamiri wezambia vahakainde chilema vakazivisa nezvokubviswa kwemutemo uyu pakupera kwesvondo vachitizve mutemo wekuuraya vanhu vawanikwa vaine mhosva wabviswavo North Korea inonzi yatumira ndege dzemadrones muchadenga chesouth korea nezuro izvo zvakakonzera kuti South Korea itumirewo madrones ayo muchadenga chenorth korea kuti ione zviri kuitikamo vachitaura panhepfenyuro yehurumende yerussia mutungamiri wenyika yerussia vavladimir putin vakati vagadzirira kuita nhaurirano nenyika dzose dziri muhondo asi vachiti ukraine nenyika dzemunato dziri kutsigirana neukraine dziri kuramba kuita nhaurirano ukraine inoti russia ndiyo isiri kuda nhaurirano vachitauravo kumuzinda wavo wevatican pope francis vakati hondo iyi haina chainobatsira vachiti inofanirwa kumiswa sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nyanzvi mune zvechikafu inoti zimbabwe inofanirwa kudzokera kumarimiro ayaita mazuva okubudirira kwenzvimbo dzakaita secache valley nenyanyadzi irrigation scheme rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kuiswa nguva imwe chete PVO bill negwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo kana kuti delimitation report patafura yemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kune zvakunoreva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumavoko macris gande nenhau dzesindebele